vanofanira kutanga vakaita ndechekutosa pamvumo iyoyo yekuti dzimba dzevanhu dzipwanywe. Iko zvino izvi kwakuchigadzirisa asi dambudziko ratova hombe. Vanhu vakatoputsirwa dzimba dzavo, vanhu vari kurara panze. Saka ndinofunga kuti uroyi hwakatoitika. Vakuedza kuda kupa mushonga wekurapa asi ivo varivo vakapa vanhu muchetura. Saka handikwanisi kuomberera maoko zvinhu zvakadaro. Chekutanga dzimba idzodzo dzaisatofanira kupwanywa in the first place.
Vachuma munoti nedanho rakatorwa nezano PF rekumisa kuputswa kwedzimba idzi nemashoko akataurwa navamaguru.
Kumisa vanhu vaiputsa dzimba idzi kuti vaputse kwakatononoka chaizvo. Kana munhu atanga kuvaka panzvimbo yakati kuti wedza nzvimbo zviri pamutemo kana kuti hazvi pamutemo, munhu anofanira kunge echitomiswa ipapo asati atanga kuvaka. Asi kurega munhu wovaka wopedza, mari zvose dzikaati kutaura imari yati kutaura yatoiswa ipo paya munhu avaka apedza mochiuya mochitanga kuputsa. Zvinhu zvinosirisa zvikuru, zvinhu zvinotoshungurudza zvikuru. Saka ZANU-PF yakatononoka chaiko kupindura panyaya iyi. Very noble thing yaitwa nepati and zvatononoka zvikuru. Dai zvakatoitika vasati vatombotanga kuputsa kana.
Vamaguru nemi vachuma muri kuwirirana panyaya imwe chete yekuti kuputswa ikoko kwaisatofanira kunge kuchiitwa kubvira pekutanga. Asi zviri pamutemo here kuti bato rive iro rinomisa kuputswa kwedzimba ikoko sezvakaitwa nezanupf? Vamaguru,
chinhu chiri kuitika jonga muZimbabwe ndozvaondonga nyika, ndozvaputsa nyika yeZimbabwe kusvika patiriko zvino izvi. Ndechekuti zvinhu zvese zvaakune zvematongerwo enyika. Kuti uwane kamusika unofanira kunge uri nhengo yeZANU-PF. Kuti uwane munda unofanira kunge uri nhengo yeZANU-PF. Ivo maland barons ivavo vanopa vanhu pekuvaka zvisiri pamutemo mamembers eZANU-PF. Saka ndo yatinoti politicization yeeconomy. Zvaifanira kuti zvinhu zvakaita sekupa vanhu pekugara zvoitwa nemakanzuro, ende makanzuro vachiteedzera atinoti macity bylaws, mitemo. Saka nyika yedu haichina rule of law kuti uite chaunoita muZimbabwe uchibudirira unofanira kunge uine party card yeZANU-PF.
Taura henyu vachuma, ndaachiti zviri pamutemo here kuti bato ripindire munyaya idzodzo?
Hapana chinhu chakashata kuti mabato edu aya, whether i ruling party kana opposition, vapindire kana vaona zvinhu zvisingafambe zvakanaka munharaunda yavo. Kupindira kwemabato kuratidza kuti mabato aya ari kufambirana nevanhu, uyezve echihwira vanhu tsitsi kana zvinhu zvisina kuzofamba zvakanaka. Ndavanza mukoma apa uchitaura kuti kuti uite zvinhu muno muZimbabwe waufanira kunge uri nhengo yebato reZANU-PF. Unogona kudaro hako, asi ini ndinoziva futi kuti kunoguma kumadhorobha apa, ini ndikutaura ndirikubhurwayo, kana usiri nhengo yeMDC Alliance, kune zvinhu zvakawanda zvausingawane kumakanzuro ipapa, nokuti makanzuras acho vevanhu veMDC yacho iyoyo. Saka zvirikungoitika izvozvo, vamwe vanhu vasiri nhengo dzebato reMDC vakutoshayawo rubatsiro ipapo. Saka ichokwadi chaizvo kuti zvinhu izvi zvakadaro zvinofanira kunge zvichitopera. Vanhu ngavadzidze kuti tisashandisa mabato kuita zvinhu zvinofanira kunge zvichibatsira munhu wese.
Vamaguru, kune vari kutaurawo kuti matanho ese ari kutorwa neZANU-PF matanho ekunakisa nhandare nekuti nyika yatarisana nesarudzo 2023. Munotiwo?
Vanhu vari kutaura izvozvo ndinofunga vari kuziva zvavari kutaura. Ndingati inini Zimbabwe inyika yekuti tagara tiri mune yatingati permanent election mode, kugara tiri kugadzirira sarudzo. Dzikauya sarudzo dzichingopera takutanga kutofunga next election. Maleaders edu haana nguva yekugara pasi vachironga development. Zvinhu zvese zvakazara mumusoro mavo, it's about power, it's about winning the next election. Ende ndo dambudziko rataita. Dai tati maelections akaitwa toti aiwa zvaitwa, wahwina wahwina, vakundwa vakundwa, ngatichitungamirei nyika according to the rule of law. Zimbabwe inotanga kuenderera mberi.
Vachuma,
it cannot be true. Asi mukoma vangu vataura chinhu chavachatokosha chaizvo, chekuti vanhu ngatifane kudzidza kuti kune nguva yemaelection, and nguva iyoyo ikasvika ingapfuura ngaipfuure, kumboitawo nguva yedevelopment kuti munhu wese tosheka maoko toti makorokoto tough luck, tochitanga kugadzirisa nyika tichienda mberi.